abantu baqala kuthatha moto ngakumana nje ngathi kule moto kule moto kubanje emsimo ngimpayisa mali amatayira bazibekile ndiba bathanda bapetrol saka bari kubvira nevideo yata yatatokanda iyo kubura chita moto chidi chingira panze ipapo so vanhu vanenge vavachita kuti vapise mudhuri asi pane sini riripo panze
ini maburi mukati
inga ndiri mukati
maziva kuti vaita moto uyu ndevanani vakonzera moto uyu kuti ndevanani
vana autokwanisi kuvaoni because pane nzvimbo yakakura pakati pejoo nepane pane lobhi iripo ipapo
moto wacho uchiri kubvira here
vakomana vari kutraya kutodzima nemukati kuti vabude panze vazive kunogona kuita futi anorova
saka panze panani
panze hapana varipo vanhu vari mukati panze panatiiiafungidzira vanogona nge varipo vanhu vaivadi vakanda mumoto wacho
saka munofungidzira kuti moto uyu watangizwa nani
hatina tina vanhu vatiri kufara nenyaya yekuti tina kuti vanhu vabatane ma-2014 structures aite maprocesses ane ari pamutemo sezvakataurwa necourt nesupreme court kuti vanhu ngavaende kumastructures ezitway ipapo pakashaika vachangirai sandozvinhu zvatinoda kuti leadership yedu iite takeidoff tofamba tichienda kumberi vanhu vachionera nabamo chete
mumoto uyu zvauri kubvira imwe muri mukati hausi kufamba here moto wacho hausi kuwedzera
vakomana vatonge vachidzima kuti usapinde mukati
mapurisa mambomaona pano vambouya here vanodzima moto vayavo
zvinhu zvichangobva kuitika inyaya yemungoto tekinoloji inoalawa kuti zvinhu zvibudisike
saka imi muchiri mukati muno muri vangani mukati
mukati muno vakomana vesecurity varimo nevamwe vakomana vari kutireta uye nemuseri asi pangonzi moto vanhu vambenge vari hekta vachimhanya kuona kuti kwakamera sei